zvokwadi vachinamata kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba, nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombavha ndovoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kanga dziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa, ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming, vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakafira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu wamapfume ndodaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachinamata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka ichitaura mazita evanhu, anga achitaurazva kuti isusu tinoziva izvinhu vamapfume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekorani idzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa, munhu echibahwa achisungwa kana ane mhosva mumadare uko echivapiwa sendensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamati ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakunational prosecuting authority, neumbo wacho. Ndozvandachitaura nestatement yavachinamata dzeka.
Vamafume, munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachinamata. Kuba kana tikandibwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuri munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba, iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadya jena weZANUPF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kubvi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota, iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge riri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption, nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzanu kune vari korapti, kune huori kwese uko.
Vachuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana Zaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwazvo, vamafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute, chero uchida usingadi even uchizeva for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwake tete munhu uyu anobuda scot free, kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje, and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu yao kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo, akabudirira ovanze zvikwambo izvi akazwana sei izvozvi titi anona tine majerasi naturali. So tikuti let's avoid such things, because munhu kana ane mari yake echitrezi zvake mukamudaro anogomisika abuda outside the country like what Strive Mashua did. Strive Mashua achagara muno ari kugara kuna America South Africa uko, because he was hounded out by some jealous people vanga vasingabhiliri kuti munhu mutema anobva muno muZimbabwe anogona kuita kambani inogona kukura kunge Econet Limited kaandiika. Saka ndozvangazvitaura pasemina kuti tisaite target ichaga zvishoma zvati ume munhu kana ane mari yake ende anorunyararo hade zvepolitics hade zvaita zvebhizinesi yake anogumisa kuti rekandipoti haku ndinoita bhizinesi. Right now Strive Mashua is investing in other countries, that money that he could have invested muno muZimbabwe.